Motongi Wedare, Muzare Patients Madodovati, Kutonga Kenya E, Kuchatanga Mzwa 26 Kumiguru, Koerino, Sezo, Mapepa Emosa Yavaviri Ava, Agakirwa Muofisi Mkuru Wachuchusi, Uyu Angasi Popabasa. Akandeke chipiri hurumende itadza kuburitsa magwaro akakwana anopomerwa vaviri ava mhosva. Gweta revaviri ava vamati mureri veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vave kushungurudzwa nekuramba vachinzi vadzoke kuti nyaya izotanga kutongwa.
Saka nhasi vakapiwa nedare mupapu vakapiwa mwedzi wose wekuti vange vagadzirira tidzoke nhasi tichienda kudare. But tasvikako nhasi varatidza futi kuti havana kugadzirira. Nekuti vatosvika vachikumbira kuti ayo vanodaimwe nguva yekuti vapostpone kesi iyoyo vagogona kutiseva nemastate paper sekuti tigadzirire defense hotline yedu. Saka kesi yazondopostponewa futi ikaiswa musi wa 26 October 2020 ndozuva ratanzi tichaita trial.
Nyaya iyi yakatadza kutongwa zvakare mwedzi wapera apo vachochisi vakakumbira kuti vanoda mwedzi wekutsvaka mvumo kuvakuru vavo kuti nyaya iyi itange kutongwa. Vakuru aone navamutombeni avo vanova mukuru wemabasa musangano remasingo center for research and development kana kuti Macrad vari kupomerwa mhosva yekunyomba vamunangagwa apo vakaudza vanhu vaive vakamirira mabhazi ezupco kuti vanhu vari kutambudzika munyika nepamusana pemutungamiri wenyika aondonga hupfumi hwenyika. Vakuraone avo vanova zvemurongo wemisangano yevechidiki muMDCA vakasungwa muna Chikunguru vachipomerwa imwe mhosva yekunyomba vamunangagwa pamwe nekuvhiringa kufamba kwedzimotikari mumigwagwa. Vakuraone vakanyimwa mukana wekubvisa mari yekubata chibatiso kakawanda vakagara muusungwa kwema zvamakumi mana nemaviri asi nyaya yekuti vakavhiringa kufamba kwedzimotikari kumashava kubudikidza nekuratidza kwavanonzi vakaita yakaraswa nemutongi wedare remadziziti nemasvingo amai Patience Madondo avo vakati umbo hwakapiwa nehurumende hwekuroverera vakuraone hwainge husina kusimba. Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti hadzisi kufara nemaitiro ehurumende yekusunga vanhu isati yanyatsopedza kuferefeta mhosva dzinenge dzichipomerwa vanhu ava. Vanotiwo kushayikwa kwemapepa emhosva dziri kupomerwa vakuraone navamutombeni nepamusana pekuti mumwe mushando wehurumende haasi pabasa zvinhu zvinozvidza matare edzimhosva pamwe nekuburitsa pachena kuti hurumende haina kurongeka. Tudo Severa yaina kukwanisa kunzwa kwemahofisi evakuru vevachuchusi kuti sei vasina kusiya vapa vachuchusi venyaya iyi magwaro aya kana vaiziva kuti vanenge vasiri pabasa nhasi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.